Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo gumiguru 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini murezi Zimbabwe ndiri kuti mutambirwe zvinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa chekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. Ende ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiende tinoregister. It's better kuno register kana wozovota wozva kuti uri kuvhotera wakananga pano.
Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanokurudzira veruzhinji kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuitira kuti vazokwanisa kushandura mamiriro ezvinhu mugore ra2018. Mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndevebato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuchirongwa chichaparurwa nemusi wechipiri. Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries avari muNew Jersey muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vanoti gore ra2018 ndiyo chete nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kushandura zvinhu munyika kana chete munhu wese akanyorisa kuti azokwanisa kuvhota. Vachitaura neStudio 7 vari muJohannesburg kuSouth Africa vatsvangirai vanoti munhu wese anofanirwa kuzvibvunza kuti akanyorisa kuvhota here uye vanokurudzirawo zvikuru vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuparurwa nyika yose nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yakaitwa navatsvangirai naBlessing Zulu weStudio 7.
Inini muri weZimbabwe ndiri kuti mutambirwe zvinyawo. 2018 ndo chete nguva yatinayo kuti tikwanise kuchinja direction yenyika. So chokutanga chinodiwa apa ndechekuti munhu wese wese azvibvunze ndakaregister. And ndiri kunyanya kurudzira vechidiki kuti please ngatiende tinoregister. It's better kunoregister kana wozovota wozva kuti uri kuvhotera wakananga pano. But chandiri kukurudzira ndechekuti munhu wese ngaaende anoregister. Ndozvichaita kuti chii vanhu vazive kuti vari kuita chii. Hatingangorambi tichingochema tichingochema. Ngatiende tinoita zvatinokwanisa kuita isusu. Especially nyaya yekuregister.
Vechidiki sekutaura kwamaita pane dambudziko ipapa rekuti vamwe vanoti ko ndingaenda hangu kunonyoreserei kuvhota sarudzo dzacho dzinombobirirwa hapana zvinhu zvinochinja. Mungade kuvapa shoko ripi?
Hapana zvokuti hanzi panobirirwa iwe usati wabirirwa. Isusu semusangano navamwewo I think pane malessons atadzidza for all these years kuti ZANU iri determined to rig, but we are also determined to make sure kuti this time around we have shortchanged them. So vanhu vangangotangi kuti ZANU inobira pasina chavaita. Tinotoda kutoti vanhu vaende vakawanda ndo kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. So vechidiki ndingangovati haiwa musaramwira munda kumakudo, endai munoregister. Nokuti zvatiri kuita izvi ndezvavo, ndezvevana vadiki izvi, zvokuti future yamangwana, mangwana inenge yakamira sei. Ibasa ravo ivo sevechidiki kumeka shuwa kuti vati vaenda kunoregister, because vakasadaro vanoita sevanhu varongoramwa pasina chimwe chinhu chinovabatsira. So ndirokurudzira kuti aiwa haikona yengoramwa. Endai muno register kana ma register toona kuti what is the next step.
Asi vanhu vese vakanyoresa sezvamuri kuda kuti vaite mune chivimbo here chekuti mubatanidzwa wenyu we MDC Alliance unobudirira.
The MDC Alliance ndo chete platform yati nayo yokuumbaridza munhu wese because haisi MDC ndeye vanhu veZimbabwe. Kubatanidza kwatiri kuita convergence yatiri kuita it cuts across nyaya dzemapolitical parties. Of course kune mapolitical parties akabatana mubatanidzwawo but tiri kuti isusu beyond political parties vanhu vemachechi mastudents mavenda munhu wese ngaaite rally behind nyaya yealliance because kusaita behind the alliance what it means zvinozva zvinongoreva ndezvokungoti mune mati dzaanongaaidzokere zvayo manje handizvo zvatiri kuda.
Saka munotarisira kuti muchange mapeta rini nhaurirano dzenyu dzemubatanidzwa uyu vatsvangirai?
Zvinhu zviri kuramba zvichitauriranwa. Tiri kutoda kutoti musi unounonono tatine workshop, tatine retreat yemapolitical parties akabatana tichionesana kuti ava vanosimbisa papi, ava vanosimbisa papi. So tichada kuti isusu patichasangana pandodzokapo tichinyatsotora kubatanidza uku even further mega shuwa kuti chii taita concretize basa pando chimwe chete chiripo pane chimwe chii either vanhu vanoda kusupporta ZANU-PF oro vanoda kusupporta an alliance of all opposition parties.
Imo nyaya yanga iri yekuti anenge achitungamira bato pari zvino ndiani panga pachimbodzi pazoita kusawirirana pakati pamaikupe vachamisana vamudzuri vanofanira kushanda vese seyapo.
Nai Zulu zvingaita kuti zvinhu izvozvo zviitike izvozvo musangano wakarongeka ungaita nharo dzakadaro. Musangano uri very clear une constitution and iyo vanozviziva vamuri kutaura ivavo kuti anenge achifanira kuita acting ndiani.
Ndiani apa ndimaikupe?
Aiwa but konikana kuti nditaure kuti ndimaiani ndiani iyo vanozviziva. Ndakuudza kuti ivo vari vatatu vanozviziva kuti ndiani anofanira kunge achi and havafani kutomboudzwa, vanofanira kungoziva kuti it's automatic, it's lay in the constitution. Do we have to repeat things over and over again?
Mubvunzo wekupedzisira, vamwe vanga vachitiwo vari kusangana nematambudziko kuzeki. Pane mutemo unoti vane vabereki vakaberekerwa kunze kana kuti vari kunzi maaliens vanokwanisa kuvhota. Taakumbonzwa vachombo navamudede vachida kuramba kuti vanhu vavavhote. Munoona senyaya iyi?
Aiwa ndo nyaya dzinofanira kugadziriswa ka. The constitution is very clear. Munhu wese anonzi Zimbabwean, whether akazvarwa whether vabereki vake vakadii, as long as ari muZimbabwean ane right to vote. It's there in the constitution. So hapana nharo dzokuti ane kodzero ndiani asina kodzero ndiani. Zviri kuita vana mudede naye vana chombo vachikuda kutiraya kuvhara vanhu vachinyatsoziva kuti zvavari kuita is unconstitutional. So handioni zviine dambudziko iroro and I'm quite sure kuti vari kutaurirana nenyaya dzokuti ndiani I'm sure we'll be able to sort out that.
Mutungamiri webato reMDC vamogeni tsvangirai vari parunhare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota, mumiriri wechikanga dangamvura mudare reparamende vaisawo mupfumi veZANU-PF vanoti vari kukurudzirawo vanhu vemudunhu ravo zvisinei nekuti ndeveibato ripi rezvematongerwo enyika kuti vaende kunonyoresa kuvhota muurongwa huchaparurwa nemusi wechipiri. Ngatinzwei hurukuro yatakaita navo.
Mabasa atiita mudangamvura chikanga ndeyekusimudzira vanhu izvozvi kuti vaende kunoregista. Sezvo muri kuziva kuti registration yekuvhota yaakutanga panyowani, saka munhu wese ane kodzero yekuvhota nekuti vaende vanopuwa zvitupa zvinyowani kune vasina zvitupa vaya, kune vakarasa vapuhwe. Vanhu tichivaudza kuti vaakuzvipuwa zvitupa izvozvi pachena.
panyaya kunyoresa kuvota tinonzwa matunhu akawanda vanhu vari kunza vanenge vashoma vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvota imi muri kuonawo sei mudunhu menyu
vanhu vari kufara kungotaura nyaya iyoyo vanhu vari kufara nyaya iyoyo asi kuti havasati vatanga zvava kuuya kumasenders takatarisa kuti vaende kumasenders pavanezenge pachivhoterwa ndiwo pavanezenge vachirejista vanhu kubuda kuita vanhu vari vashoma vachiri kuenda kwanzvimbo dzekwana mujiti ndiwo kwavachiri kutanga kufananyoresa izvozvi zvinenge zvinoremera vanhu nemabhasi peni zvimwe zvakadaro asi kana zvatanga kuti vakumasenders kumawodi muchaona mashura nezviratidzo
kumabasa amuri kuitawo akanangana nebudiriro
mabasa atiita mudanga mvura chikanga takatarisana nebudiriro takagadzira mabridge maviri mudanga mvura chikanga mabridge anga atorwa nedutu remvura rakamboitika marodzi makawanda ezvinezvi ava netara mukapinda mudanga mvura munofunga kuti mapinda mutauni imwe ichangotanga kuvakwa zvikuisa tara nezvimwe zvakawanda vechidiki takavaisira wifi yavanoona yavanoshandisa 24/7 nezvimwe zvakawanda
mumiriri wechikanga danga mvura mudare reparamende vaisawo mupfumi vezano pf vari parunare kwamutare nestudio 7 imwe nyanzvi mune zveupfumi dr prosper chitambara vanoti kukwira kwekukosha kwemasheya pamusika wezimbabwe stock exchange kwakakonzerwa uko kwakaonekwa mwedzi wagunyana kwakakonzerwa kunyanya nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kutenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange pane kuchengetera mari dzavo mumabhanga vachitambara ava vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vanoti kusagadzikana mune zveupfumi pamwe nezvakamboitika zvokuti vanhu vakamuka mari dzavo dzatsvairwa ndezvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti vanhu vade kutenga masheya izvi zvinotevera mashoko ekuti kukosha kwemasheya pazimbabwe stock exchange kwakakwira kubva pa$6.60 billion kuenda pa$11 billion muna gunyana nekuda kwevemakambani vemunyika nevanhuwo zvavo vari kutsvaga pekuturika mari dzavo vachitya kuti dzingamunywa nemuchenje weinflation ngatinzwei vachitambara vachitsanangura
zviri kunyanyakonzera kudaro ndezvekuti vanhu vazhinji vari kuona kuti zviri nani kuti vange vachitenga masheya pamusika wezimbabwe stock exchange saka dhimandi yemasheya pazimbabwe stock exchange yakwira vanhu vakawanda vari kutiraya kuwana nzira dzekuchengetedza upfumi hwavo nadzo saka kutenga masheya ndeimwe dzimwe nzira iri kuitwa nevanhu vakawanda saka vanhu vakawanda vari kutenga masheya saka zviri kuita kuti performance yezimbabwe stock exchange inge ichikwirira even though economy yedu haisi kukwirira
tinoona kuti makambani mazhinji ari kunzi akawana mari iwaya ndo makambani zvakare ari kuchemwawo nawo nehurumende nenyaya dzekunzi mamwe acho haasi kuchengetedza mari kana kubhenga mari dzaanenge achiwana saka zvinozofamba sei
ichocho ichokwadi I think nyaya iri kuitika inyaya yeconfidence muekonomy kana muekonomy misina confidence vanhu vasiri confident nemapolisi ehurumende vasiri confident nekuti zvinhu zvichange zvakamira sei politically zvinogona kuita kuti mabusiness people even mahouseholds ange asingabhengi mari zvinogona kuita kuti even mabusiness people asabhenge mari even muzimbabwe maindividuals asasiye mari dzavo muzimbabwe saka I think kusagadzikana kwezvinhu nenyaya yeconfidence ndo zviri kukonzeresa kuti even muekonomy tisakwanisa kunge tichiretaina cash
hurumende inonzi yakazivisa kuti iri kutora matanho zvikuru munyaya dzemakambani nevanhu vasiri kubhenga mari mungaona zvinhu zvichichinja here nekudzikwa kwemutemo iwoyo kunomanikidza vanhu kuti vange vachibhenga mari dzavo
ndione zvinhu zvichichinja even zviri kuda kuitwa nehurumende zvekurambidza kutengeswa kwemari paparallel market hazvishandi zvinotoita kuti maactivity iyayaya atoramba achipinda muunderground economy
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vari parunare muharare nestudio 7 Makateerera kune penyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira nemufaro pano pa Studio 7, mukoma Clarice.
Makasimba here mukoma Blessing Zulu kuvateereri vedu makadizeni.
Aiwa tinotenda zvikuru. Mukoma Clarice, imi muri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu munharaunda yenyu kuchipinge uko nezvekunyoresa kuvhota. Mungatudza kuti chirongwa chenyu chiri kufamba sei?
Chirongwa chiri kufamba zvakanaka. Isusu sevechidiki tiri kuona kuti kana takutaura nenyaya dzesarudzo, pana impact ingaitwa musarudzo kana vechidiki vasina zvavari kuita. Tikanzwa masarudzo dzakapera dzakangoitwa kubvira kare, vechidiki vashoma shoma vainyanyisa kuoneka vachiparticipata zviri active munyaya dzematongerwo enyika kunyanya pakuvhota. Saka isu vechidiki vePlatform for Youth Development takazviisa mumaoko edu kuti gore rineri 2017 kusvika 2018 ndichakwanisa kumobilizer netarget revanhu 200,000 manyika rende yese. Vatangi vachawedzera pavoters roll, hatingati mafirst time voters. Saka zviri kuprogram dzedziri kufamba zvakanaka. Tiri kutangira kunyanya kumunoko vechidiki vasiri kupedza chikoro vatinonge vachi vari maform tagira kunyanya maform 5, form 6 ane makore 17 zvichienda mberi vari likely kuzovhota gore rinouya, uyezve tikutageta vamwe vechidiki vakapedza chikoro vasati vavari mabasa, nekuti tinoziva kuti ndovane zvizhinji zvari kutsutsumwa zvingangovabatsira kana vachinge vavhota. Tiri kutageta zvevechidiki vanooneka mapolitical parties. Tinoziva kuti atleast ndovari bit active vane stake, nekuti ndovanenge vaine vatungamiriri vanenge vachiziva kuti taitika vhotera uyu neuyu. Saka nyangoti pari zvino tine zvirongwa zvakawanda zviri kutofamba maruziva zviri kuitira zvatiri kuita at ward level, at polling station level. Saka zviri kutofambira zvakanaka chaizvo.
Muri kutambirwa sei nevechidiki, nekuti kazhinji katinoona kuti havasi kunyoresa uye musarudzo dzakawanda havapindi?
Patisita programu yedu ndo zvinhu zvatagara tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanyatingati apati. Pane nguva yakawanda vechidiki kazhinji pavanoita zvemazvesarudzo vanenge vachitarisira kuwana ingati change. Saka nenguva zhinji yanga ichiitika vechidiki vachimhanyira maelections, vanenge vavhota vaya vanozoona kuti panopera maelections vavanenge vachida kuti dai vange vabudirira vanenge vasipo. Saka tiri kuzviziva kuti number one challenge yatinayo yakanyanya kukura ndekuti titoti vechidiki vacho vatofarira kunovhota. Challenge yechipiri yanga iri yekuti vazhinji vanenge vachiwanikwa mumapolitical parties vanenge vachizonzi tekuti tichage vatungamiriri kana kuita councillor kana kuita MP inenge ine vanhu vakuru kuru vaya vasiri youth friendly, nekuti vechidiki vanenge vachinzi pamwe hamuna maresources, pamwe hamuna experience. Ane zvimwe zvanga vachikanganisa. Then chimwe chechitatu ndechekuti vechidiki vazhinji zvinhu zvavanoda kuti kana kampeni yaakuitwa zvinge zviripo, zvatingati zviri pachirungu entertaining, nekuti vechidiki vanenge vachidawo kuti erekesheni ringe rireka kunakidza karinoita zvanga zvichishayikwa. Asi sokufamba kwatoita so far, tingangoti takatanga chirongwa ichi tangosarudza vechidiki vatinoshanda navo, hataiti mavolunteers edu nevamwewo vataiisa paward level. Then ungangoda kuziva kuti last week apa takaita programu yatakadaidza mapolitical parties ese anowanikwa muchipinge vezanup f vanga vakamirirwa nevanzi vabusanga vanye. Then National People's Party yanga yakamirirwa nevanzi Thulani Thondlana. Then National Constituent Assembly yanga yakamirirwa nevanzi Simbarashe Ndlovu. Then MDCP yanga yakamirirwa nevanzi Mark Makwena. Tikaita huro yakanakisa chaizvo yatakaenda kunoona kunyange kupeta tichiita yakawandi even mapolitical parties kuchione zvimwe zvakawanda zvavangada kudzidziswa. Saka takanyatsa kuona kuti muchirongwa chese chatiri kufamba ichi tine basa chari rakawanda, nekuti ruzivo rwuri chirimo miganga yedu nezvebvr akawanda yatingati misinformation. Vanhu vanenge vachishishidzirwa kuti pamwe registration process yebvr yakatopera kare, zanup f yakatopedza kuita registration kana kuti iyo bvr process yacho vari kutonyoregisa kuvhota vanenge vatovhota. Saka information iyoyo inotiratidza kuti sevechidiki sepyd nemamwewo masangano akazvimirira vanosanganisa vatingati ndovane huremu munyaya dzezvemaelections like zesini iyavasi nevamwewo tine basa rakanyanya chaizvo nekuti vechidiki zvakawanda zvavasina ruzivo zvatingangoti vanoti maassumptions ekungoti haiwa hapana chiripo for us saka ndekuti ndo basa chairo chairo ratinaro rekuti tikwanise kuisa chiedza nekuti rima rakawanda saka tinoramba tichienderera mberi neyatinoti voter education nepolitical education
saka musangano wamakaita uyu muchitaura nezvebvr wakaitirwa kupi uye mune urongwa hwekuenda kune dzimwe nzvimbo here
tingangoti ndo yanga iri programu yedu yekutanga takauitira panonozi new chicheche complex conference room pachecheche nekudaro nezvii tichishanda nemapartners atinoshanda navo vari kutisapotawo takauteerana chirongwa chitaakuchiita kamwe chete pamwedzi
saka munoshanda sei nevakuru venharaunda
tinoshanda nemasabhuku edu atinoti mazimutape vanhu vari kunonyoresa kunana mutape kwavari kupihwa tsamba dzatingatii maproof of residence uye tiri kushanda zvakanakazve nemahedmasters ari kunyora kubva kuzvikoro kupa proof of residence then tine mafoms atiri kuti aya anonosana pacommissiona komishina kana vanhu vachinovhota
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu
hatoda kukutendai mukoma Blessing
manga makateerera kubva kuna mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development aiwa hamwadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina jonga kandemiri
iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yakaitwa napraxidus jeremiah westudio 7 napastor peter tembo vekereke yechrist celebration center ministries avo vari munew jersey muno muamerica
gamuchirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero mufundisi tembo
ndinonzwa kufarira zvikuru nekundipawo mukana uno kuti tikurukure pamusoro pechitendero
ngatitangei nekutarisa upenyu hwenyu
inini ndakazvarirwa muzimbabwe tika so tachikuru changu ndiri kuzambia baba vangu vanobva kuzambia mai vangu vachibva kuzimbabwe saka ndochikonzero chandine rurimi rwakatirekerai kuzambia zvakare ndiri mutauri anogona kutaura zvakare shona zvakanyanyisa nekuti ndokwandakazvarirwa
ngatitarisei kuti makazodanwa namwari kuti mupinde muchifundisi papi chaipo muupenyu hwenyu
ndakadanwa namwari ndichinyatsoziva kuti mwari vakuda kuti ndichiita chifundisi ndandakutoenda kuchikoro kucollege but ndakagamuchira jesu semuponesi wangu ndine about 16, 17 years old kubva ipapo ndakanga ndichiziva kuti mwari pane chavanoda kundiita sindinyatsonzwisisa kuti vada kundidii ndatifambe neupenyu ndakangonzwa ndichimboshandawo muchechi ndaimba ndichiitawo asha ndichiita dhirama ndaingoti chero ndaita kusvikira ndaziva kuti mwari pane chavanoda kuti ndinyatsoita maringe nenyaya yekushumira vamwe naizvozvo ndakaona chipo changu chekuparidza chaakufamba nemutoyo uyo ndikazwa mwoyo mangu kuti mwari ndobasa rada kuti ndiite rori
saka makatanga muchiri kuzimbabwe makazouya kuno kuamerica ngatitarisai kuti kuno kuamerica pakava nemutsauko wakadini kubva kushumira muri kuzimbabwe nekushumira muri kuno
ndichisvika muno ndichibva kuzimbabwe ndasvika muno ndakaona kuti muno muna marudzi akasiyana siyana zvikuru saka ndakakumbira mwari ndikati kana mwari muri imi makandidana vhurai nzira yekuti ndiwanikwe ndichiparidzira vanhu vemuno ivo mwari vacho havana kundinyadzisa vakaita zvishoma nezvishoma ndokundiratidza gwara asi ndakatanga ndapinda mubasa rangu randakafunda ndisati ndapinda muchifundisi reengineering ndikashanda for almost 6 months ndikazowana mukana wekushumira pakereke yandakashumira ndakapiwa iri evening service kazhinji munhu ava kutenderi kupa service yemangwanani nekuti ndokunenge wakazara vanhu asi ndakapiwa mukana wesevhisi yamanheru kubva ipapo ndakabva ndangoramba ndichipiwa mukana iwo wekushumira kusvira ndanziwo tiri kudai pano mufundisi kuti muve part of kereke yataishumira iyoyo yakanga iri very diverse iri assemblies of god
kushumira nechirungu apa muno muamerica makazosanganawo nevekuzimbabwe mukaitawo shumiro nerurimi rweshona
chokwadi fact chekutanga ndo vanhu vandakatanga navo nekuti unongochiziva kuti varimo vekwako saka takatanga iri prayer meeting taneshandawo tatangotorawo mari kubva mudzivo mumwe dzedu tichibhadharawo rent panzvimbo yataibhadhara muguta rino renew york city ndokutanga kuunganidza mazimbabwens iri prayer meeting mukufamba nenguva vanhu vakati one day doku wana mwami madzimai wae zvinamatira wanga vasina kutungamirira muguta rino reNew York City. Madzimai wandakavazivawo kuburikidza namufundisi Shaka iyo vanova nemushumiri weSalvation Army. But vakanga vari paRadio 3 kuZimbabwe ndotondera. Ndakasangana ivapo ndopa vakandiudza kuti apa nevamwe vaZimbabwe mufundisi asinawo mufundisi vari kuvashumira. Madii kuti mubatanidze gurupu ramuina ropakuchi nemadzimaiwo. Ndokuzvarwa kwakaita New York Christian non-denominational church, which is now registered for particularly for Zimbabwe and quite no paradigm shown.
Nguva dzedu ndodzadyana dzanga dzichanditenderi kuti tienderere mberi nehurukuro iyi. Asi handingakumbira kwamuri mufundisi kuti mutipe vhesi motsanangudza vhesi iroro tozongopeta chirongwa chedu.
Inini vhesi rinondibata zvikuru is Mark 11:24. Inoti iyo ukanamata tenda kuti wagamuchira, ende kana wagamuchira zvawagamuchira izvozvo zvato zvako. Saka ndotenda kuti munamato ndochinhu chikuru, ende kana uri kunamata ziva kuti uri kutaura namwari anorarama, anonzwa, anoprovida zvinhu zvaunenge uchida, zvaunoshuwa zvemukati memwoyo wako. Saka Mark 11:24 ukaibata unoziva kuti kana wakunamata tenda Mwari. Ndokusaka pese pavaidzidzisa kana Mwari pavaipodza nekuita minana vaiti kutenda kwako ndokwakuponesa. Saka ndotenda kuti ukanamata nokutenda chete usina zvakawanda zvaunotsvaka, uchiziva kuti Mwari wandinonamata uyu ndiMwari zvirokwazvo, anondigonera, Mwari uyu anokuitira. Saka ndoda kuti mungobata vhesi iroro pese pamunenge muri, ndo vhesi rinongondibatsira nguva nenguva kuti Mwari wedu ndiMwari anonzwa zvakare, ndiMwari unopindura.
Mwachipendera nemunamata.
Regai tinamate. Baba mazvita henyu nemukana uno ane hanzvadzi yangu Plexidas, tinonamata kuti mukana iwoyo wamatipa vazhinji vachabatsirikana nekutenda mamuri, nekuti makati ani nani zvake anotenda mamuri munomuitisa zvaanoshuwa zvemwoyo wake. Mazvita mwanakomana waMwari, tinokupai mbiri nokutendai kuti mugare nesu nokusingaperi. Tinonamata zvose izvi muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen.
Amen. Atapa tangosvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti mava nenguva yakanaka uye mufundisi tinotenda zvikuru.
Ndatenda hangu sister Plexidas, Mwari akuitire zvakanaka.
Manzwa hurukuru yakaitwa naPraxidus Jeremiah weStudio 7 naPastor Peter Tembo vekereke Christ Celebration Center Ministries iri muNew Jersey muno muAmerica.
Pakate sandi kunzidzirize.
Aiwa, kunzidzi pakate kunzidzirize.
Ini ndine magaibare hombame, ndoenda mudango kuvima vame. Ndiroba dzariya rehurudza, kurima mugombo nendonza. Yesu ndikafupa muta mugojo, kurigidza nendunza.
Isa yekambo kanonzi nava yepwere yepwere kubva kuna Tendai Chimombe kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti tarisa musoro yenhau zvakare, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanokurudzira mhuri yeZimbabwe kuenda kunonyoresa kuvhota kuitira kuti izokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Izvi ndo zvimwe cheto zviri kuitwa nemumiriri wechikanga dangamvura muparamende yevaisa mupfumi vebato reZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesi zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 8 kumfumfu 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa kayisuye muntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse indoda layo emadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuzanu PF na umnumzana Emerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabo lupani yasumane uthe ngxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla lezanu PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mgabe ngeviki edluleyo okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuzanu PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTeam Lacoste lona elikhokhelwa ngumnangagwa lelikankosikazi Mugabe eleG40. Unkosikazi Mgabe ucotoze umnangagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. UMgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi umnangagwa ulakho ukuxotshwa kuzanu PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayechilo nje ukuthi izanu kuzashuka esikhathini abazadlepha nakhona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi umnangagwa kayisuye muntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda la emadodeni ezizwayo. Futhi umnangagwa kade si direction asebesebenzisa kade bese besebenzisa i-tribalism engathi mina sebesebenzisa ukuthi ubukaranga ba divide ama province. Kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya ku Congress yezanu PF.
Kodwa umgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje umnangagwa emtshela ukuthi hayi so uphelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Yee, umgabe ulawo lawo mandla ngokuthi okwesisekelo sombuso esombuso welizwe iConstitution of Zimbabwe futhi ulawo lawo mandla ukuthi amkhiphe umnangagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi waye besenza kanje khona kume elamandla ukuthi amxothe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelani ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboxamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu kuba bakubangayo. And mina ngombono wami mbona ngani kuthiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khona pha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngubani. Thina kasikwazi sithelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edipha okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kulomnangagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi umnangagwa kayisuye lutho ngokuyinto nje ngoba esebenzela umgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama othiwa ngu Queen Mary Antoinette eFrance. France ngabo 1789 okwaleta to revolution ye France umama lo uyeqa amasinga ukuthi imingcele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisungulwe sischallenge into enziwa uGrace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo kayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walenhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulukazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokusiyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu. Njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba indawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili i-Agribank leposo. So okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kuyona la mabhanga amabili yabivelele leyo mali ingekho.
Kusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kuntengo enje saya kuntengo enje.
Ye, izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakala ukuthi sokuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathi sikwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile enxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile ekuqaleni aveleka wasatholakali osokungadala ukuthi egcine ebesetholakala kumkambo omnyama oyi-black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bono $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi ngibeqine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngitsho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu bezama ukuthi begcine ezindlini esingathi ngesikhiwa ihoarding ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota asekwezindawo yafica amagaraji engelalutho ngitsho omile qha. Ukugcina sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxelaye ekobulawayo. Kenge lifake kancane ezandleni zika-Gibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo koko betu na masigo Babe tete la mazo Bete na masigo
Namta kezi kangela usigo Kulu ngabe abantu abahlala emazweni Pangani balu bambile sibili Ukuthi ngabe kuyini Kula masigo manne kakhulu Okunye wete swinkanda Wabantwana Okunye njalo ngokuchiyeneyo Nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande Isalona seZimbabwe Esihlala khona ngale eHaveron Baba Ndimande kunjani?
Ngikhona linjani?
Hayi siyaphila kunjani kuna eHaveron?
Hayi kancane nje kuncengiswa namhlanje kulomoya mani osidalela amaflu.
Oye hayi kuyadlula ke isikhathi sankhona. So ke singathi wena obone ngazane losiko olubambileyo kumbe olubanjwa ngabantu beZimbabwe abaningi lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapho eHaveron?
Isiko engani lokhu lisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda ngani lokhu kusabanjwe kakhulu ngokubana la manje nje ngibone abantwana abancane even ngoba sikhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokho bekubambile impela.
kodwa konoko ke ngokubona kwakho abantu babuye ekhaya kumbe kulabo bazala babuya khona ngapho kubanje njani
bezinsuku ungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengunanzelela ngoba umntwana engazalo lapha ekutsana uthola ukuthi ube kwasi isiko langa kithi siyethesa so umntwana inkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sise senza khona ukukhanisa basivele sikubona kusenzwa esikweni lakwethu
inkaba vele yona layo kuqakatheke kangana ukuthi kugcinwe isiko lelo lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kunjani
lokho kwakulisiko lokuthi nxa kunje njoba singaba kwendemand thina seba sikwazi ukuthi umntwana nxa esezele ma inkaba lena iphuma ilahlwa njani abanye bawulahlela emanzini abanye njalo baphosela egangeni nje kule mkhubakhuba etshiyene ukuthi lina ngakini lilahla njani kulisiko elikhona so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile ukubana lokhu sikulandele
kodwa kunceda njani konke khonokho
kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakulo ncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa kesambe isiko yathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usecholocho uthola ukuthi ngiyekwenza kweni isiko umntwana akwanisa ukuthi alahlekaze yathi kangakibo ngenxa nje isiko kuphela
siyabona ukuthi ke kudala abazali babe gijima sibili uzokuthola umntwana usenje sokumele ukuthi ke ayulahle inkaba kwenzwe konke khona ovele kwenza vele khona kumbani ukulahle inkaba le
ukulahle inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahle uanti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho ngiyo olahle inkaba yomntwana
kwenzelwani khona khona ngokwazi kwakho
lokho kuthi ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingacimi lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesi kolabo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini sine babethi angakithi unxa uzala umntwana izivulo lakho lokuqala kufanele kube ngumfana noma kanjani labo uphumile kodwa izivulo lakho kufanele kube ngumfana kuyafana nje lokuthi kuthi babe kuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababe senza ngayo alwana betaba umntwana
siyabona konfanele kutabeni lokulahleni inkaba ngani kuqathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiyaphambeleni ngakusenze kuphela yini konke lokho
kuzaphela kodwa abanye ababe lokhu ukubambile umthunzi sosenyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu uthole ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthole ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya so abaningi sebebalekela emachechi la amapostoli kodwa ayisibo bonke uthole ukuthi umthonso lelanyana omunye uyabe lokhu kukhona ulokhu ulandela isiko
baba ndimande sibonge kakhulu ukuthi ube lathi lamhlanje ungaphosela ukugcina ba
hayi mina elokugcina yikuthi nje isiko mbone ngani into eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho ovela khona
sithathe ithuba leli ukuthi sibonge ubaba uAthur Ndimande ukhona ngale ke eHaveron kwele Botswana ungathinela kusasa mfowethu
siyabonga
hayi-ke okwalamhlanje simalapha-ke zulukandaba oliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugift tube
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla nawo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini yena uhobe wathi cha kuliviki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko ezimbabwe mnumzana Ndebele ngiyawamukela kuhlelo unjani
njani wena?
Ngiyaphila. Awungitshele Zenzele yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananze ukuthi uhulumende wezimbabwe nguhulumende ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhuluma into abayifunayo so for a long time bebefenelisa ukuthi becontrol ama-radio stations ama-newspaper ama-television but i-social media ifike ngesikhathi besifa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane kodwa-ke akulanto abangayiyenza
hayi ngiyakuzwa awungitshele-ke njengomunye ongusakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko ubona ngani ukuthethisa lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama-traditional media outlets afana labo-ZBC na
angiboni ukuthi kungaba pambanisa ngayiphi indlela ngoba isikhathi esiningi uhulumende uvele uyavikela imisakazo yakhe. So angiboni ukuthi kulo mthetho ongenza bona bengasebenzi kuhle ngoba uzangenzela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu bekhompisa ngokuthi imithetho ezokusakaza eZimbabwe iqine kakhulu ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjalo e-SABC.
Kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imisakazo efana labo se-SABC labo sebefaka inhlelo zabo ngasebulenjini?
Ubufaka uhlelo lwabo ebulenjini kodwa ngikutshoyo ukuthi uzananzela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho kufakile asikufuni. The next day iZBC ifake uhlelo lelo akulanto abazayikhuluma. Ngazathola ukuthi imisakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abazembangazwe abantu abaphikisana lohulumende. Abazesize kuthiwa umuntu weZBC ubotshiwe kuthiwa udisame upresident ngoba uthethise omunye umuntu kodwa nxa usebenzela amaphepha azimele bhala into abayisolayo uzazumsejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezichiyeneyo, uhulumeni angaqhubekela phambili bese vala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise, lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla. Yabene akula ngenye indlela bangazama, but there will always be a way.
Hayi, ngiyakuzwa ushilo wathi there is will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezichiyeneyo ebulemjini kubele bakhangele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo.
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza kula ma VPN nayo ukuthi ama virtual private network umuntu angayisebenzisa engasoze icontrole ngohulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni kuyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhidlizi umsebenzi wabo, ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethi ezifana lawe njalo intathelizi ndaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo?
I think okusobala ukuthi abantu abasebenzisa i-social media bamele bebe careful ukuthi kuyini abakutshela abantu amanga. I mean, there is no point ukuthi umuntu ekhuluma ukuthi amanga kumbe ekhuluma into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikatha nabantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho elizwe, indlela abaphila ngayo eZimbabwe njalo ngezombusazwe eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kubanikeza?
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engebethusa ngoba that is the only platform abalayo. So kabakhululeke nje benze abakufisayo.
Hayi, ngiyabonga Ndebele. Balaleli, isikhathi sesidliwe nguMangoyi wathi ngilivalelise. Lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngendaba ye-social media. Bafethu, masidibane ngeviki ezayo. Okukhulumayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo namhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqhakathekile ukuthi sizwisise, kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6. UJesu yakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe, kungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye, kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxwe entanyeni yakhe aphoselwe elwandle. abese qhubeke sithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane. Xwayani lina, uba umfowenu esona mkhuze, uba ephenduka mthethelele, loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka, kumele umthethelele. Kusho ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo. Okokuqala, into yonke umuntu okumele abeyazi yikuba iziqhubekiso zizaba khona, kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama, kumbe kuphakathi kwabantwana labazali, kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo, kumbe singathi kumbe lalapho imihlanganiso sihlangana khona, kumbe siyizakhamizi. Iziqhubekiso ziba khona, abantu bayagwenxana, kuba khona ukukhulumela eceleni, kumbe kuba khona ukungazwisisani. Ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthi iziqhubekiso zizaba khona. Ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abachathisa abantu, baqala bababuze umuntu engachathi ukuthi selike lalwa yini, nxa lingazake lilwe abe selibisela ngemuva ethi alike lihambe liyekulwa kuqala lingachathi, ngoba umchato ungasho uphelile. So okokuqala, nxa sikunanzelela khonoko ukuthi iziqhubekiso zizaba khona, kodwa okwesibili okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona iziqhubekiso kumele ukuthi senzeni. Siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singavuyi ngawe leso siqhubekiso, ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lathi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke. Kodwa nxa sokubuyile kungoko okuqhubekisiweyo ngumfowenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu, iBhayibheli lithi lona into okumele ibe mqoko kuwe ukuxolela lowo muntu. Akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha isinto. Abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu, i-high blood pressure, abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye, abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lisindo umuntu angabe lokhu elala enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelana. Ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula, kuyakwelapha wena, kuyehlisa umthwalo kuwe. Umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu. Ikanti lapho uyabe usulimala kabili, ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo, ube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakhe iyatshona isinda, inhliziyo yakhe iyatshona ibuhlungu. Kunzima kakhulu ukuxolela umuntu, akumelanga sikutshaye ndiva khonoko. Kodwa into okumele uzitshele yona yikuthi, okokuqala, njengoba uyabe ungumKristu kumbe loba ungabe ngumKristu, uzitshele ukuthi kambe shuwa ngizaze ngigule mina, ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo. Ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokho nje, ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela, kumbe lebala lokuthi ngicela ungixolele. Iqakathekile kakhulu ezimulini, ekugcineni imtshado, ekugcineni ukuhlalisana kwabantu, ekugcineni amabandla, ukwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo, uba ngabe lingakhulula amasindo enhliziyweni, kumbe uqhutshwe ngumkakho kumbe izihlobo zomkakho, kumbe uqhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona, ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuze sisebenzelane kuhle. Baba, ngegama likaJesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amasindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke, kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Boye kakhulu balalela, sihlanganeni ngeviki lelizayo, sikhangele njalo ilizwi lenkosi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisipanda. Ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto. Silethemba njalo lebusisekile ngombhalo kamfundisi.
Mhlangethilwa ngikhathela ngongecena nkosi, mhlayethewa lincephile ake ungicina ngongecena. Won't
Shangi Shushwa is in Katas, Ungi Trenangos, Shangi Lima is a lame, Ave Ungi Trine, Shangi Piwa Ogum Shah, Ungi Trenangos, Shangi Lima who's a jail, Ave Ungi Trine. Shangilele etansin, unge kwenye kus. Shangishona yego fe, aga unge kwenye.
Dala
nami kusi,
kusiya.
Kya chowo zame nanga,
kuya.
Kika muya, kisheni ba. Yatiche benje mu, kipa manje kwalisi. Do you moya o yinze, ginge buye lebubi, wongi tina.
Nifundile,
wanke
kawolongo, uguti.
Shakuna isekaya, ogom shaba buye,
wongi tina,
wongi tina.
Smith Black Mambazo amambazo amnyama begqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ye gospel ingoma yokholo besithi bona mhlangidinwa ngikathele silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa likhumbule sihlobo zami ukubana iZEC yaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili. Ngakho lihambe eliyebhalisa. Ukuziqhiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo, kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu, kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.